pane pfungwa muAmerica dzekuti mauto ekuAmerica atongwe kunze kweAmerica. America ndiyo ine mauto akawandisisa ari kune dzimwe nyika. Saka pfungwa dziri kuno kuAmerica ndedzekuti kana mauto aitumirwa kunyika kwadzinotumirwa ikoko, chese chavanenge waita wakapara mhosva, hawatongwe kunyika izvozvoba. Saka zvinonzi kana pane ane mhosva yemauto ekuAmerica anofanira kuiunza kunoku kuAmerica. Pane nyaya zhinji dzakaitika kuIraqi, kuAfghanistan, kune mauto ekuAmerica akapara mhosva, asi haatongwe ikoko.
Iyo America inotambira basa reICC here sedzimwe nyika?
America haitedze baICC. Inofunga kuti ICC haina kodzero rekutonga mauto ekuAmerica. Chimwe chinhu neICC ndechekuti wanhu wenyika yako wanotongwa neICC kana nyika yako yakanyora chibvumirano, yakabvuma kuti wanhu wekwenyu vachatongwa nekuICC. Saka America haina inonzi signatory, but signatory munhu akabvuma kuti hongu kabvuma kuti wanhu wekunyika kwedu kana wapara mhosva wanotongwa nekuICC.
ICC inoonekwa sei?
ICC inoonekwa sebato rinoonesa wanhu wekuIsrael, rinosapota wanhu wekuPalestine. Saka kana uri bato rinodaro kunoku kuAmerica hazvibvumidzweba. Ngekuti bato reICC rakataurawo zvekuti mauto ekuIsrael akapara mhosva kuPalestine vanofanira kutongwawo zvekare. Izvozvo ICC iri kuinvestigeta mauto ekuIsrael. Saka izvozvo zvakashatirisa America.
Munofungei nezvakaitwa navaPompeo izvi?
Chete zvakaitwa neAmerica naSecretary of State zvakabva zvaenda kure. In the past, panana President Obama nevamwe America yanga zvainowanzoita ndezvekuti inoenda nerwesere yosangana nevatungamiri kavatu vekuICC, yochitiyo yochiona nzira yekugadzirisa nyaya iyoyo sezvakaitika kumauto ekuLebanon ekuAmerica pavakaurayiwa waPresident Reagan wakati zvatichaita ndezvekuti tichapa mari yehama dzevanhu vekuLebanon vakaurayiwa. Ndo zvanga zvichiitwa, ndo inonzi diplomacy yaitwa nemamwe vatungamiri vekuAmerica kunoku. Izvi zvazvoitwa zvino ndechekutangisisa chaizvo zvokunzika zvokuita masanctions kune vatungamiri vekuICC.
Zvaitwa neAmerica izvi hazvibvisi here chimiro cheICC zvekuti dzimwe nyika dzichazorambawo kuteerera zvinobva kwairiri?
Iyo America yacho, America yanhasi haina chimiro chakakura panyika dzese dzepasi panapa. Saka zvaitwa neAmerica kune ICC zvakafanana nezvimwe zvinhu zvinoshorokedzana zvakaitwa neAmerica kuEurope. Handifunge kuti chimiro cheAmerica chatodzika chiri pasi iye zvino. Nyaya yeICC isati yabuda, chimiro cheAmerica chachatodzika pasi pasi chaizvo.
Munoona sekuti iyo ICC pane zvaingatya here ikadzokera sure nenyaya iyi?
ICC inowanzokumira inonzi professionalism. Vanozviitiwo tiri maprofessionals. Prosecutor General wekuICC mudzimai anobva kuAfrica. Saka akamira achiti handizochinja ba, ndo basa redu, ndo zvinodiwa neprofesheni yedu. Kana pane munhu ane kutsutsumwa neimwe nyika anofanira kuenda kuICC. Chichazonesa kuICC ndechekuti mauto ekuAmerica haangatonge pasi peICC ngekuti America haina kusaina chibvumirano ba neICC. Ndo chichanoita ichocho.